This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kubvumbi 25, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair vachituka nyika dzekumawirira vachiti dzakatemera Zimbabwe zvirango.
Sangano remisa Zimbabwe rotambira urongwa hwekuti veruzhinji vasarudze makomishina asi richiti izvi hazvina zvikuru zvazvinoita.
Vakawanda votarisa zvichabuda pamutambo weLiverpool neChelsea nemusi wesvondo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino is Studio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF kubulawayo vachidzokera kurwiyo rwavo rwakare rwekushora nyika dzekumawirira vachiti dzakatemera Zimbabwe zvirango zvehupfumi. VaMugabe ndovazovhura chirongwa ichi mushure mekunge mutungamiri weCongo Brazzaville vaDenis Sassou Nguesso vatadza kuuya. Gurukota rezvemaindustry vaMike Bima vakaudza Studio 7 kuti mashoko avainge vanzwa ndeyekuti mudzimai waSassou Nguesso ainge achirwara, izvo zvakapa kuti vatadze kuenda kunovhura ZITF yegore rino.
Vachitaura nhasi vaMugabe vati Zimbabwe inofanira kuramba yakamira semusambangwena panyaya yekurwisa zvirango zvayakatemerwa. Vanotiwo vekunze vakatemera Zimbabwe zvirango vakaita izvi nenyaya yekuti hurumende yainge yapa vatema minda. Asi nyika idzi dzinoti vaMugabe vakatemerwa zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo. Pamutemo wekuendesa upfumi kuvatema, vaMugabe vati Zimbabwe haina urongwa hwekubvuta makambani ekunze voaisa pasi pehurumende, asi kuti vanoda kuti vatema vaonewo chouviri kubva muupfumi hwenyika yavo. VaMugabe vagununʼunawo nemvura ine tsvina yavati iri kunwiwa nevanhu mumadhorobha. Vashorawo mamiriro akaita migwagwa yenyika. Vati vatoumba komiti yedare remakurukota ichaongorora nyaya idzi. Nyika dzine makambani akawanda ari kuratidzira iChina neSouth Africa. Dzimwe nyika dziri kutrade fair dzinosanganisirawo Indonesia, Malawi, Mozambique, Namibia neZambia. Dzimwe nyika dzadzoka mushure mekunguva yakareba iAmerica, Democratic Republic of Congo neNigeria. Urongwa weZITF wakatanga nemusi wechipiri uye uchapera mangwana. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara kuti tinzwewo maonero avo nezvekukosha kweZITF.
Yakanyanya kukosha pakuti mukana wekuti Zimbabwe inge ichizvishamba dzavo ichiita showcase investment opportunities anenge arimo munyika. It's like a national marketing strategy inoshandiswa nenyika saka haisi Zimbabwe chete inoita matrade fair but nyika dzese pasi rese. Saka vanenge vachiinvaita potential investors, even my investors nevemabhizimusi kuti vange vachishambadza zvavari kugadzira kana kuti maservices avanenge vachiprovida. Saka ingori nzira yekukwezva nayo ma investment nemacapital inflows kuti ange achipinda munyika.
Tirikunzwa kuti pange paine vemabhizimisi vakawanda kubva kunyika yeChina neSouth Africa. Zvakakosha zvakadizvi.
I think zvakakosha makatarisa nyika yeSouth Africa for example, inyika ndiye atingati the biggest trading partner yeZimbabwe. Saka I think zvakakosha ndezvekuti tirambe tichiimprova ma trade relations neSouth Africa. Asi chinonyanya kurwadzawo ndechekuti makatarisa trade balance pakati petrade between Zimbabwe neSouth Africa iri in favor of South Africa. Zvichireva kuti tiri kutoimporta zvinhu zvakawanda kubva kusouth zvakawanda kupfuura zvatiri kuexporta kusouth Africa. Saka zvinhu zvine zvisina kunaka. Tichifanira kuti at least marelations acho ange achibhenefitawo Zimbabwe zvakanyanya. But as it is right now, South Africa ndo inenge iri kunyanya kubhenefita. NeChinawo zvakare ndozva hurumende yakamboparura chirongwa cheLook East makore apfuura. Haungatsata nyanya kuona madividends anonyanya kubatika in terms of nyaya for example my infrastructure investments. But China iri kusimukira. Ma trade relations pakati peZimbabwe neChina ari kusimukira. Saka zvinogona kubatsirawo going forward titasa matambudziko atakasangana nawo senyika.
Tichitarisawo mashoko ataurwa navamugabe ekuti ivo nyaya yezvirango iri kukanganisa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe, munoti kudini mashoko aya?
Handinyanyi kubvumirana nemashoko akadaro nekuti makatarisa nyika dzizhinji pasi rese, makatarisa economic history yenyika dzakawanda dzakambopiwa masanctions anotopfuura masanctions atinawo seZimbabwe. Nyika zhinji dzacho, in fact nyika dzese dzatiri kuona dzakatobudirira zvakanyanyisa, dzaunza strategies ekudevelopa internal self-sufficiency kana kuti import substitution industrialization, ekusimudzira industrial base.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare.
Paramende inonzi iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanofunga kuti vakakodzera kuti vave masachigaro nemakomishina emakomishini mashanu akazvimirira anoti yeZimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Media Commission neNational Peace and Reconciliation Commission. Veruzhinji vanonzi vapiwa kusvika musi wa23 Chivabvu kuti vange vadoma vanhu uye magwaro ekushandisa pakudoma vanhu anonzi anowanikwa kumahofisi eParamende. Izvo zvinonzi zvinofambidzana nebumbiro remitemo idzva ravepo. Bumbiro idzva iri rinonzi rinopawo masimba kumutungamiri wenyika ekuti adome vazhinji venhengo dzemamwe makomisheni achishanda nesangano reJudicial Service Commission pamwe neParliamentary Committee on Standing Rules and Orders. Hatina kukwanisa kubata nhengo yekomiti yeParamende iyi vaEmerson Munangagwa kuti tinzwe kudivi ravo. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau nekubudiswa kwenhau munyika reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe vanhlanhlangwenya vanoti vanotambira zvavo danho iri rekuti veruzhinji vashare vavanofunga kuti vanokodzera kuve mumakomisheni aya, asi pachine dambudziko rekuti makomisheni acho anenge asina kusununguka sezvinotarisirwa neveruzhinji. Gatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinozvitambira nekuti at least zvakuita kunge zvinhu zvese zviri transparent, asi isusu tinobhiliva kuti statutory regulation haishandi. Tiri vamwe vemaorganizations vakatanga inonzi Voluntary Media Council of Zimbabwe. Hazvise zvakaitika kuti toonekwa zvakare tichikurudzira kusimbiswa commission yatinoziva kuti isusu hatibhilivhi nezvayo. Hatibhilivhi kuti statutory regulation ndiyo inosunungura zvekupetsenyura kwenhau muno muZimbabwe. Tinobhiliva kuti vatapi venhau ngavaungane voga vogadzirisa kuti vanoregulatana sei, kana mumwe akanganisa vanopanishana sei, kana pane media punishment vogadzirisa sei yatinoti nechirungu self regulation. Zviri kushanda kune dzimwe nyika dzakawanda, haisi Zimbabwe yoga. Zviriko kunana South Africa, our neighbors vatakavagidzana navo iye zvino. Sei tisingadi kudzidza kuti zvinhu kune dzimwe nyika zviri kushanda sei? Saka nditi isusu yesu tine mamembers majournalist avo vanobvumisa vavakunominata wavanoda, asi isusu seorganization we don't believe in statutory regulation. Hence as MISA we are not going to nominate anyone because isusu we are supporting the Voluntary Media Council of Zimbabwe.
Asi tichimbotarisawo iro danho iro rekunyange ma muchipikisanawo naro pano nepapo. Idanho here ramungafunga kuti veruzhinji kunzo kuvanga atambira tichiona kuti paimbove nenyunyuto dzekuti vanotungamira makomishena vazhinji vaingodomwa mune zvematongerwo enyika.
Chinonetsa ndechekuti ukazoona wa statutory commission auna power yokuita zvaunoda. Tinavo varimo muZimbabwe Media Commission at the moment. Vanotiudza kuti isusu tachida kudai, but hatibvumidzwe because vari mustatutory. Isusu tirikuti regedzai vatati venhau vazvigadzirisire nyaya dzavo. Vakanganisa ivavo vanogona kugadziriswa nedzimwe nzira. Tinozivikana nevatati venhau. Tinayo organization inonzi Voluntary Media Council of Zimbabwe. Oyatadzei.
Totarisawo kune mamwe makomishen. Imiwo ndezvipi zvamungakurudzirawo?
Ndosaka ndati tekutanga zvinofara semisa kuti for once munyika yedu hurumende yakuitawo zvinhu zvatinoti transparent kuti vanhu ngavataure zvavanoda. Asi chinokosha ndechekuti zvavanotaura izvozvo zvichashanda here? Ndoda kuyeuchidza vateereri kuti moziva panguva yeGNU takanzi tiitse mazita tidai vanhu vakatevedzera izvozvo. Iye zvino tine Broadcasting Authority of Zimbabwe nanhasi yakaiswa pamutemo zvisirizvo. Nanhasi iripo mazita iwawo achaendeswa nevanhu achaapointwa here vanhu vacho vachaapointwa hatizvizivi izvozvo.
Vanga vari mukuru wemisa Zimbabwe Vanhlanhla Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Totanga nemuUkraine. Mutungamiri wehurumende yeUkraine vaAsni Yachonik vari kupomera Russia mhosva yekuda kutora Ukraine ichishandisa mauto ezvematongerwo enyika panguva iyi. Kiev neMoscow dzose dziri kuunganidza mauto kumuganhu wenyika mbiri idzi. Vayatsenik vayambira nhasi kuti maitiro eRussia anogona kukonzera kupikisana kwakanyanya pakati pemauto eRussia neemuEurope. Vaudzawo dare remakurukota rakafanira kubata matomu kuti Russia iri kuda kutanga hondo yepasi rose yechitatu kana kuti World War 3. Mashoko avo anouya paine mashoko anotiwo pane chikopokopo chemauto emuUkraine chaputika pachamhara muguta reKramatorsk nhasi. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeUkraine vanoti kuputika uku kwakonzerwa nechombo chakandwa nevanhu vari kutsigira Russia. Vamwe vanotiwo pane munhu anga aine pfuti apfuura tangi remafuta rendege iri ndokubva yaputika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kuyambira kudzosera kwakakwana kana North Korea ikaenderera mberi nekuedza keChina zvombo zvayo zvenuclear, izvo vakuru vakuru vanoti zvinogona kuitwa mazuva ari kutevera. Vachitaura kuvatori venhau nhasi muSeoul, vaObama vati Pyongyang hapana chainowana nekuedza zvombo zvayo zvenuclear kunze kwekuwedzera kusiyiwa kwaye pamhene nenyika dzepasi rose.
Hurumende yemuSouth Sudan inoti yaburitsa musungwa vanhu vana vezvematongerwo enyika vayanga vakachengetedza vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Izvi zvaitwa senzira yekumutsiridza hurukuro dzerunyararo pakati pevanopikisa nehurumende. Vana vasunungurwa vanosanganisira munyori mukuru webato raimbotonga reSudan People's Liberation Movement vaPagan Amam. Kuchengetedzwa kwavo musungwa changa chiri chipingaidzo chihombe muhurukuro pakati pehurumende yava Salva Kiir nechikwata chinotsigira vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende vaRiek Machar.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa ridzai panamba dzinoti 010 591
6465 tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Muimbi wemusambo wedancehall Killer T anoti nhasi achange achifadza vatsigiri vake pamitambo yaachaita manheru muHarare. Killer T achangobva kushanyira Britain uko anoti akafadza vatsigiri vake nemimhanzi yaari kuimba mazuva ano. Ukuo muimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi ari kuimba pamutambo weTurkish Greatest Hits apo achabatana nevamwe vaimbi vechidiki pamutambo uchaitirwa kuHarare Conference Center nhasi manheru. Vamwe vaimbi vari kutarisirwa kunge vari pamutambo uyu vanosanganisira Amara Brown, mwana waAndy Brown. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura na Killer T kuti tinzwe zviri kuitika kwaachange ari.
Tare kuti Killer T ndakarowana tiruma rekuti.
Tinoona kuti Killer T wakakurira mbare iwe uye zve tiri kuona mbare muri kubva vanoimba vakawanda. Zviri kubatsira sei kunge mune vechidiki sewe vari kubva imomo vachidzosazve mumanzi kuvanhu?
Ndudofarira ndudogandi itoda pano haramba vachiimba because inini ndabva munonyika pana ndigu itende pano zvati kumbare zvina zvimire zvinoramba zvichienda kumberi pano zvekuti inini ndite show nemamwe maartisti ndinoona ngoita show nevapanhu vamwe vemumbare mandendii nemaartisti emomo mandendii then show yotofara.
Pane vamwe here vaimbi vechidiki vauri kuimba navo vasati vanyatsowana mukurumbira sewe vaungade kutaura nezvavo?
Right, kuno kuti nemupanhu wangu Raspombi. Rada no ndikuja ndirimfana wangu anondira Raspombi ndo vatiri kupusha for the meantime.
Anoimba musambo wei uyu?
Anoimba kuti dancho.
Tiri kuona kuti pari zvino uchangobva iwe ku UK uko wanga uchiita mashows. Akafamba sei mashows akwai?
Mashow angu ese angari bo. Kwese takaridza zvinhu zvese zvikafaya bo.
Wakaenda kupi nekupi uyezve wakatambirwa sei nevatsigiri vako?
Vanhu vanotambira bo. Takaridza ku dance table kusaidi kuluton the first show then the second show takaitira kuBirmingham then the fourth show takaitira kuhanje kuLeeds then other show takaitira kunonzi kutaita iri sekunge inonzi iri paji barbecue paji.
Tinoona kuti pari zvino wakatarisana nemamwe mashows auchange uchiita munyika uchange uchiridza kupi?
Mashows ya tinoita super papa wiki dona ndi 4 mashows one day dzokwanza kukava 5 mashows nhasi tine mashows 3 kunonzi kuairport pamwe Bowery side yeroad yekuairport then tine imwe show yekuita munonzi Bowery inonzi super label then tine imwe show yatiriita inonzi kuclub 66.
Vatsigiri vako vangatarisire zvipi zvimbo zvauchange uchivaridzira nhasi pamashows amuchaita nhasi?
Mafans angu ese anoziva play yangu vanongoziva kuti kutoya kwangu zvinhu zvese zvinonzitori bo because mafans angu ese ndomada.
Tinoona iwe unozikanwa sachairman, zvinoreve izvi?
Chairman zvinoreva kuti nini ndiri chairman chachigara.
Uyezve wakatanga sei kuita izvozvi zvekuimba?
Kuimba ndakatanga kudhara tichitorava panhu ndiri mupana mudiki chaine kuti uzoita mbiri ndinononoka.
Zvakakutorera nguva yakareba sei kuti uzonyatsowanikwa uchizikanwa?
Zvakatora time yakawandisa.
Tinoona pane kamwe kambo kako kanofarirwa nevazhinji chaizvo, unongonzwa munhu wese achingoti popopopopopopopo, zvinoreve iko izvozvo?
Kana chiti popopopo islogan mapanzi angu anoziva kuti ndozvaanokasika kuziva nazvo kuti nii ndiripo kana kuti isong yangu nanzi vapana vacho vanobhosha masastic havana basa unosenza kugovernment vanongorova nechidhura vatarise fe tanika mwedzi wakupera vasina rend respect
rova ifutikamwe.
Saka tiri kumhanya samabhenzi vamwe vari kutevera samatractor vafevatibata. Saka tiri kumhanya tiri kumhanya samabhenzi vamwe vari kutevera samatractor vafevatibata. Nekuti mota yangu inokudza mukata asiye vakadaro vagare vachipurata
chego daradara taiwana tamashata parezi nenda chibina vave kuomba dak tairiri bora chigwe chitaika kamanje dzinenge njoga dzinobanda mpaka respect askila ti chami
chimborova iko iko ke popopopo akatikanzwa
masongs yese ndo zvanonga zvichitwa nyangwe isanda imba
ya chita ikatinzwa
check kama settings standard mafans angu yese in case you don't know you are talking to chairman chairman at last chairman the first makaterera ku studio 7 outer america uchinzwa chairman achimbo check kama settings standard in dog chairman
uye anga ari muimbi wemusambo wedancehall killer T achitaura ari muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mune imwe nyaya yemimhanzi, muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari kubatana nhasi Manheru nemuimbi Ja Praise muCape Town kuSouth Africa. Mapfumo achaita mimwe mitambo miviri munyika yeSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukambani yeChimurenga Music vaBlessing Vava vari kukurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvitore mukana wekunoona mitambo iyi sezvo kuchange kuchiparurwa nziyo itsva. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaVava kuti tinzwe zviri kuitika.
Mashows ari kuitwa navamapfumo yekutanga yachona iri kuitwa nhasi kuCape Town panonzi paCherry's Kitchen. Mangwana vanenge vachiridzira muJohannesburg panonzi paStandard Bank Arena. Kwozouya musi wesvondo ndopavari kupedzisa vari kuMessina kuMessina Showgrounds.
Mitambo iyi ndeyekupembererera chii uyezve iri kuzikanwa pasi pedingindira rinoti chii?
Mutambo uyu handingati pane chairi kupemberera asi kuti pane zvamunozivawo mamba sedu emagitara aya pane vakati danawo vakati sangatida kuti vamapfumo sezvo ane nguva yakati vasina kumboridza muno muAfrica ngavamboya vambofadza vana vemuno muAfrica nemagitari sezvo muchiziva kuti kune mhomho nemhomho dzemaZimbabweans dziri kugara muSouth Africa. Saka mutambo uyu uchange une vamwe vaimbi vanosanganisira mukomana anonzi Ja Praise ari kuridza ari kuZimbabwe uyezve nevamwewo vechidiki vari kuridza varino muSouth Africa vanonzi Uhuru.
Vanenge vachida kuuya kumutambo uyu vanokwanisa kuita sei? Vanowana kupi matikiti?
Matiketi emutambo uyu ari kuwanikwa kuShoprite, shop inonzi Shoprite ine kunonzi kuCheckers. Uye matiketi aya maadvance tiketi ari kuita R200 pagedhe vanokwanisa kuzomawana ine R250. Mitambo iyi iri kutanga na7 o'clock.
VaBlessing Vava vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukambani yeChimurenga Music vanga vachitaura vari muJohannesburg South Africa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Vari muBritain fonai panamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Munhau dzedu dzemitambo, murayiridzi wechikwata cheLiverpool Brendan Rodgers angangopemberera kutora mukombe weBarclays Premier League svondo rino. Asi kumurayiridzi weHarare City Big Boy Mawiwi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kwaari. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira masiyano akaita hondo yevarume vaviri ava.
Idzi ndidzo nharo dziri kuitira navatsigiri venhabvu vakamirira mutambo mukuru weBarclays Premier League pakati pechikwata chiri kuvava zvinotyisa cheLiverpool necheChelsea kuAnfield nesvondo. Svondo rese vatsigiri venhabvu vanga vachingotaura nezvemutambo uyu, nanhasi vamwe vacho vachiri kuisa mazimari mazhinji kune vanobhejesa vachidoma chikwata chavanofunga kuti ndicho chatora mukombe uyu gore rino. Mumabhawa munzira nemudzimba, hurukuro yanga iri yemubvunzo wekuti Chelsea chakwanisa here kumisa mhemberero yeLiverpool iyo iri kutarisira kutora mukombe uyu mushure mekupedzisira kuita izvi makore makumi maviri nemana apfuura. Liverpool ikakwanisa kukunda mumutambo uyu inobva yatora mukombe uyu uyo unokwikwidzwa nezvikwata makumi maviri. Chikwata ichi chiri kutungamira Chelsea nemapoints mashanu kwasara mitambo mitatu. Asi vakawanda vari kuti hondo iyi haisati yapera kusvikira mitambo yasara yanyatsopera. Muraridzi weLiverpool Brendan Rodgers ane chivimbo nechikwata chake zvekuti ari kutarisira kuti chichaita mukurumbira wekuve chikwata chekutanga kusvitsa zvibodzwa zana pagore rimwe chete. Pari zvino chikwata ichi chine zvibodzwa makumi mapfumbamwe nezvitanhatu.
We want to be one of the very few teams that have reached 100 plus goals in a season. So we still got other objectives.
Asi Liverpool ikadamburwa, Manchester City ikakunda Crystal Palace. Izvi zvinosiya makundano aya avhurika zvikuru. Zvikwata zvese zviri zvitatu, Liverpool, Chelsea neManchester City, zvinenge zvave nemukana wakaenzana wekutora mukombe uyu uyo Manchester United yakasiya. Kutadza kukunda kwemaRed Devils eManchester United kwakakonzera kudzingwa kwemurairidzi wechikwata ichi Davis Moyes uyo akasiyiswa basa svondo rino. Nzira imwe cheteyo ingangotorwa nemurairidzi weHarare City Big Boy Mawiwi. Mawiwi uyo akatora mukombe weCoach of the Year gore rapera apiwa mutambo weDynamo nesvondo kuti akunde kutadza kuita izvi anobva asiyiswa basa. Harare City yarohwa mitambo yese mitatu yatamba pari zvino kusanganisa nesvondo yapera uyo yakarohwa nechikwata cheZPC Kariba icho chichangopinda muPremier Soccer League. Mawiwi ari kuziva hondo yaakatarisana nayo asi anoti haasi kutya kusangana neDynamos panguva yakaoma yakadai achiti iye nesvondo vachaita mashiripiti.
We have to be strong. We are going to play a very tough game against Dynamos and come Sunday.
Dynamos yacho haisati yakunda pamusha kubvira yatanga kutamba muNational Sports Stadium kubva kuRufaro Stadium gore rino. Asi kunyange Harare City iri kutambura, murairidzi weDynamos Kalisto Pasua anoti havasi kudherera chikwata ichi achiti iye anga achitaura nevakomana vake kuti zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League zvakasimba zvakafanana.
Komana tiri kuvataurira kuti aiwa mutambo uyu tiri kuenda tine 0-0 tiri kuenda chinotsvaga result inoita kuti tiwine.
Chikwata chiri kutungamira cheHighlanders chiri kusangana nechiri kuvatevera cheHwange mumutambo wakaoma zvikuru kuBarber Fields. Zvikwata zviviri izvi zvine mapoints manomwe zvakaenzana zvekare neZPC Kariba. Asi ZPC Kariba ine nzendo ine mutauro mukuru apo iri kutamba neBuffaloes kusakubva stadium. Asi atonyamhiwa uyo akanwisa zvibodzwa zvakarova Dynamos neHarare City anoti veruzhinji vasadherere chikwata ichi nekuti chakapinda muPremier Soccer League gore rino. Asi vatsigiri venhabvu vari kunyanyofemera pamusoro vakamirira zvichabuda pakati pemaReds eLiverpool nemaBlues eChelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuZimbabwe International Trade Fair yegore rino. Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk. Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu www.studio7news.com muenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti motarisa musoro yenhau dzanhasi, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanovhura zviri pamutemo hurongwa weZimbabwe International Trade Fair vachituka nyika dzekumawirira vachiti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Sangano reMisa Zimbabwe rinotambira hurongwa hwekuti veruzhinji vasarudze makomishina asi richiti izvi hazvina zvikuru zvarinoita. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine nesu zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu tiri muWashington DC tokusiyamina Sandra Nyaira naChris Gande.